Vachombo vakabudanezuro vavo ese.
Utano hwavo hwakamira sei?
Ah, vangori zvakanaka kunze kungoti munhu agara anga aine utano hunongotione sei pamwe kushuga nezvazviri raiti zvavari.
Saka vachadzokera kudare redzimosvarini?
Ah, vachadzokera musi wa8 January muna 2018.
Maconditions akaitwa ebail pane akachinjwa here kubva pane yatakanzwa?
Haana kuchinjwa, takanga takapiwa, ndowatanga takamupinga takumbira kwamagistrate, anga aramba namagistrate, akakosuma nehaikosa, akaona kuti magistrate akakanganisa. Ive vawe kuti akabhadhariswa mari ye5000, zvaanoripota katatu pazuva kumabvura police station kwavariko, nekuendesa matitle deeds. Taita kuti kana hurumende tichifungira kuti munhu akatara angatiza panoti hakuna munhu angatiza pakadaro ipapo.
Sokuona kwenyumi munoona sokuti vangakwanisa kuwanikwa vasina mhosva?
Havatombowanikwi vaine mhosva kaizvozvo zvichirungu kutaura chechiripanehurumende. Dai panga paine mhosva yakajeka vakatotongwa nezuro kana handiti munhu asunga achinzi une mhosva iye hurumende itombobira irosvika muna January havana vatombogadzira nyaya yavo. Iyo nyaya dzavakutaura dzinezi nyaya dzakaitika kare kani oga ngatingoenda kudare sakaona ava vari kuipomera mhosva vaamukuva kuti vatonge mutara kuti havana nyaya.
Kana muchiti nyaya dzakaitika kare, munoreva kuti pane zvakaitika hazvo asi kuti neyamunoti statute of limitations yakavhura?
Dzimwe dzacho dzaakuda kupfuura nekuti imwe ndeya 1997 saka unoti nyaya ikasva 20 years inenge isingachakwanisi kutongeka. Dzimwe dzacho dzakaita ma4 years dzimwe yane saka izvo zvinoenderana nekuti umbowo hwavanoda kushandisa vachinda nesenguva iyoyo here uyo nyaya dzacho dzakamira so takatongomirira kuona kuti hurumende uye neumbo vamwe vacho vari kuvatava vachimhosva takanana kuti vanhu vanga vari navo pamwe chete muhurumende. Saka pamwe kuda umbowo vanenge vaakubuda zvinotobata vakawanda varimo zvino zvisinyaya kukuoneka kuti chichiri kutaurwa. Yaingoya mhosva yatiungoona kuti yanga iri yekuda kuti vangoti masoja anga avatorayaya aunonge anga aine reason yekuvatora aita mukuvadzosa ivo vakavatora zvikunze kwekutera.
Nyaya yekuti zvavakambotaura vachiti vanoda kuti mhosva dzavo idzi dzitongerwe mukamera nokuti vane zvinhu zvavanoziva zvestate zvakawanda zvisingafaniri kuzikanwa pachena chena, zvinofamba sei ipapo?
Vanhu vakatadza kunzwisa kuti seiko vanga vakakumbira kutaura nyaya iyi. Pavakanga vachida kutaura zuva ratakaenda kukoti yanga iri musi wemugovera uri musi wa25 November. So vanga vangobva musunga musi vabva kumasoja musi wa23 voisa kumamusi vanga vasingatombozivi zviri kuitika sekuti vanga vari gukota rehurumende. Vaitofunga kuti nyaya yekutaura kuti ndakabatwa nemasoja ndikadai vaiona kunge zvichikanganisira hurumende yavo. Haipana chimwe chinhu chavaida kutaura chakavanzika.